manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gunyana 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agent yedu anotewo Rapson Zarira azvindikitwa na agent weZanu-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastenly Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta. Hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei asi tabetserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzivikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa. Hakuonekwa hasinoti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza noti takusangana nematambudziko tiri panapa. Vazhinji ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochikisa zvoti hei kutoa dambuzi kwa tatu wana iloro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hazvo Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido tichitaurirana neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Taitaura paya tichiti zvoni tiri incapacitated, hatisi kukwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana neemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pataka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana ifu medical examination yatsonyatsoitwa pavari, bhozi zvimwe tinogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvakatoitika zvatitsikaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita, I think nyaya ma investigations wavo was state hands ino provide security yavo anenge abducted kana kunzi ari kuongororwa zvemamedicals chimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo kajipe varikumuongorora maloya ni polisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupambwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuZaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana agent yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa. Zvakare Mafios Mutembwa uyu nditicha pachikoro chinonzi chomurere kwa primary school. Vamurova zingaitaka zara ropa mbiri wose.
Vachibaya mruguti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivisere kutichi chaitika kuti azorowa.
Nzimbo iyi. Nyeru danda inzimbo ya tanga tichuana ma reports masondo apfuvura kuti iko za tsigiriwe pato re zanu PF. Zaiti iwo atidi kuona munu anueta agent we alliance anenga jivamu nzimbo ino. Saka wanamari kuzi Jackson Zarira ndo wangu wema yuti edu la ne zivindi wakati wa aiwa isure gaiti nueta ma agent. Saka ito rinyaya kutu wangu wangu zati kisa. Kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vangaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisa here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa maoko law and order.
Saka arwiswa uyu ari kupi izvozvi?
Arwiswa uyu tatomaya naye kuchipatara kugaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepa polling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent wezanu PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo pataska pachikoro ichi chevhurumuku primary school taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa report yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer wezek tichivaonesa kuti ndozvitasangana nazvo kuma polling station kwata maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatina kwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwana kuti about 5% 95% of zvaka east constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatowana mareports kubva kumarosing agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka east.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station yavhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mametiros anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzeresa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll rakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru vezanu PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kuma polling station akawanda.
Tambo taura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yezanu PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu rezesni?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent by zanu PF polling agent pamutakas wall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikukurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvindekukwidzana. Saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nemaoppositional ruling parties are there to stay.
makompetition acharamba aripo, malesion acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvinhu zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona kwakune runyararo hongu, asi intimidation izvozvo izvo zvanga zvichingoitwa ne ruling party supporters nema traditional leaders izvikuru masabhuku mavillage heads soliciting for mafavor kuti dai tavhoterwa. Izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi muna NCA vanga ari loki, ende kazhinji saivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa. Tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f neMDC alliance, nokuti ndofunga idzodzo idzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda. Saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanup f supporters nemavillage heads.
Mambotaurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo. Zvii zvaitwa neZimbabwe Electoral Commission pazvaonekwa kuti ndizvo zviri kuitika izvi?
Vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja. Hazvibvumirwi mumutemo medu muZimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi kuvhota. Saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the Electoral Code of Conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada, asi runharo rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani kuti zvinhu zvemadoktezvo zvavakutojamuka nyaya dzemari. Vambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoke apa zvinhu zvavakura munyemari vachitabisenana tinopowa mari yatiri kuda isusu. Saka kuchipatara kune marwadzo chaiyo.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Inga yasaji atipeta kuparinya atwanda president Negro vangu mukoma mamu wangu. Kuti yane mwana akatsva medzas. Takurajira anga rakampisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva medzas. Zvinobata ruoko futu. Saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze takazara vanhu vanga vakawanda. Umwe akati warira mazambia akarara. Madhokita akangomiramira vatatonzi kwanze rechetumborapa. Ehenyu matimbotsvaga kana mukanganorapa. Ndopakaimwewo dhokita wakutotaurawo nemeguru wangu takamuudza akati isati kurapa. But mimi ndematimbotomboendenyemumwanoini kana kuchivanhu atombonobatsirwa. Kati kuchivanhu angabatsira zvinonzi vanongose kukupewa kana womuchongwa unokwanisa kubatsira. Kuzisisi hatisi kubatsira zvinezvi titori nezvichimo zvedu zvatochera kutoitawo. Ndokubva tatongobva ipapo tatazoni ndokumandatini kuna mumwe gugu watesi yavo unobatsira muchivanhu. Zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana obva abatsirwa maronda ake. Ajisa mshunga wangu wachumisa shiga maronda kaoma. Aizu nisha aktu famba, aktu kara. Asaiga yuta bati, shino wadzo mbeti. Tuona wangu wito joga. Sikato tuku kina mtie kina mwem koma nanga kato chukoka gumbo. Aizu nikata aktu nisina. Woi, pati aito joga kato njijokira njibondi rase mbrudo gajiru eri. Pati kato njijokira endrai muru wadzo shunga ite.
Izvaka itikarini uyezve murikuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakatoona papo vanga vakutoenda kuchibhoyi patakaenda ngarimani patakaenda ikoko. Vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi zvingada kutombokunyepa. Izvi baba panechitedu chepechepe vanotorwarawo vakaenda iri wenisi vakasvika kusina madhokita. Vakatozoti bhete hangu nditoenda hangu chivanhu amenuka vakatozoendawo kuchivanhu kuti abhete hangu nditoende kokunoti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatisi kupiwa maiyesi tiri kupiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoende kwakwa tichitoda maiyesi saka nomomotiwo zvinokwanisa kurapikwa kuchivanhu wongoenda hako wobhadhiriwa kana wakanzwe 30 bond 40 bond zvezviri nani panoti yesi racho riri kunetsa kuwana rinenge richishupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwa mari dzakaita sei?
Haisisi patakaenda takaona kuti tisangasvikawo pane mumwe murume angasvitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogoa tichitovabvunza toti angasinyatombokwanisa kufamba akaenda chipatara but chipatara kwacho akasvikawo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pastrike ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba sotendawo. Vachitanina hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but isusedu takazo tizongonyarawo bva tazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvemwana wedu apora kufamba akutokwanisa kuti ndewo crash.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchire nemufaro kuchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tati timbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi, tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa. Afa veukama vasara vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroyiwa.
Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muri kuredu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vanhu vanotya uroyi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sivanda.
Makadii zvenyu vateereri.
Aiwa, ndofunga vateereri vapenyu, sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroyiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroyiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai, sekuru?
Icho chokwadi panzori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoitira kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chiro ungaa mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufuya. Mopowa marayiwa ekunzi aiwa mufi akamira zvakadai, ane chigumbu here, ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu, mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here, sekuru, munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroyiwa, zviri kureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo, ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe, waakunosvika kune imwe, ukunongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nokuti ukafa munoyaya pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu matimamboona ipo paya mutumbi uno uyorindwa, pane patoti mai vemunhu nova munoonekwa vakagara kumusoro kwenda bhokisi ndo anotorinda bhokisi ro. Saka mutsika dzechivanhu ipo paya nokuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako, kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunozwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino, sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro, anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nekuti tinozwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Ungava mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iwo ekuti munhu yamufu ya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufu uyawo kuti muone kuti guva rake rakamira sei. Hapana kutsikwa here paguva apa? Hapana kutambirwa here? Kwoziva kuti aiwa mufu wedu uyawo akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvokuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoyi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko, sekuru?
Ikoko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi.
Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yachonaiyo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raisiita rekushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda, sekuru.
Kuzara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheParirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chomutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro manherano
Dini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusi ya imina, Praxedes Jeremiah, achikupai na u, Zendebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje. Hosapethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisana lamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplainers vaingotaura musocial media imo, but I think ndenda apa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari bhozi zvimwe tinogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona ngo vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr Ndoro ukuthi uhambile wambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr Ndoro uthi uye wambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma enkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter le WhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthatheli zindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemoli labanye bakhe kuphela. Ingqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elubhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. new measures might have to be formulated to deal with this new threat.
Uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi salelilizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athatha amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu lezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokho kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe Media Center yeChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi uMnumzana Dendai Mzoza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Enes Mdzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo ikuthi udubo luyahamba kukhulumende ama policy makers udubo lukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi imajority iyafe kanjani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangikhona esilalo. Kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphatha amandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe ema umnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza kulondoloza kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As ema we appeal to miners, towards Zeno miners actually to
sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo bagcine imvelo. Sithanda ukubonga iVOA ngokusipha leli thuba
for giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Umthengi uthe ukukhathekele ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondoloza kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenzele EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama disused mines we properly reclaim iland yangkona so that abantu kavafi njengoba lokhu esikuzileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu 50 to 70.
Abangene umhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiwa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini lakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. Mm-hmm. siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana sale nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yeplatform for youth development sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula ucyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi abanye basala bengalandawo zokuhlala
ongathesa abantu sebengathi sebezama ukuya khayakhayini izindlu zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwona kele abantu abaningi ngenxa yokuthi abanamali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO vele umumo lokhu mubi akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu lokhu kufana
ungathi izakhiwo sezabuyela yini kwisimo sazo njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyeza
izikole eziningi vele azikayakhwe uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha uzalungisa kodwa endaweni eziningi hayi abakayenzi lutho ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu izikole esezingathi sezitshintshile ezingathi sezilama-roof lutshwane yileze kade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo
basabona uhulumende ephiwa amaqubaquba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe kambe ukuthi kuyini okwehlulayo
thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola so besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintshe kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza kuthatha isikhathi eside kakhulu imigwaqo eminingi ayikalungiswa mlutshwane sibile esingathi seyagridwa isingcono kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona umumo lokho umubi akula lutho lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini amanye ama-bridge akalungiswa bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana
kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika ngxabe sesikhathini lokunye nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani
bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi ubumkhulu abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu so ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyene sokungathi sokwehlile kakhulu okwalesi sikhathi kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili bebanika imali bebanika impahla bebanika izinto zona lezo izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini kodwa okwakathesa usuzo selululutshwane abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani lasechibingi
eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kuleyi ndawo
thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizikeleni esikolweni eseprimary eChibuwe sengoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi simele sibe silokhu sincedisa abantu basechimanimani lakanye eChibuwe
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sali nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yeplatform for youth development sidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongile uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezinsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo zithukuthilela kwengwalo zokubala ezikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumelele ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision umnumzana Robson Moyo uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bamaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lolu jonge ukuthi luzeguqula ukwenzakala ezikolo kulokho besukejayele kwenyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza labantu bemakhaya esithi ngesilungu ba vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Pro Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh oye Pro Futuro ugcizelele ethi lokhu kubha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezinsuku, xa ungenelisa ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hashi emadolobheni lapho limchina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale nyakenye lupane esikolweni ezingamathumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu, sibone utshintsho oluningi ezikolo. Abadala befakaza lama-teacher fakaza ukuthi abantwana basalobe ezikolo. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama-resources asetholakala ngcono ngenxa ye-program yesibuyile ezikolo. Qalesi le-20 izikolo kuthenga lomnyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona. Sisesingezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathumi amane lambili ezikhangelelwe ukusungulwa lolu hlelo bangena umhlangano oqaleni kweviki befundiswa ngokusebenza kwalimthina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ikuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mthina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bilitane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapha afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo ezikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bamawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukusilela kwengwalo ezikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapha besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumelele ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kodwa.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi, uhulumende wathi kakukho emthethweni. Yilapho kulokhu kukhona sikezwa ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe sikuse enkantweni ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ungani uhulumende usethatha icele lapha njengobani?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uThembo Mahadi, uJulai Moyo, Obed Mpofu, Kane Matema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emhlubukweni lo emaNdebeleni, labo-PA babo, kwasukuma bo-police commissioner, lama-general esotheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kuyukuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi, ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyukuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyukuthi kulandelwa umthetho sithina sisazi kusemi khona lapho asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni kona siza kuzwa, kodwa nxa kuyikuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi uhulumente engathathanga izinyathelo, hhayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe izinyathelo vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi hawu kanti sekukhethwa abanye bayayekelwa abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumente angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni, ngoba umthetho umele uvikele wonke masiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ubekhona emkhosini lo.
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesingisi kuya endoza, njengalokho bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo, hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo. Kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu yikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo uba liNdebele ngoba ukhulumisa iNdebele, uba ngumlozi nxa ekhulumisa ilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona ukusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena lo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semaNdebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani udaba lonolo?
Ngozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle khona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba inkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kule nduna esibongwe sithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana Ebidlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele uBulelani Lobhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle izinikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona izwe ngathi lengxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze khekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinganje ziqonde ngakini
uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo
come ntombazana come ntombazana come ntombazana come ntombazana
Come, Tom Bazana. Senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona oko ngiyakuthanda ikholoko ngikome ntombazana yenza khonokho.
Phethela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Osaphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo wenhlanganiso yabo dokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.